fundorino tingati vanhu vakauya kunzvimbo dzatirikurapira korera idzi zvipatara zvakasiyana zvemuguta reHarare uye macholera treatment centers akatoiturikwa kuti aone varwere ivavo takaona vangaite 8574 asi pauwandu hwe8574 vangaite 6240 ndo vatiri kuti masuspected cases vakazowanikwa china yavo ine vibrio cholera utachiona huya hunokonzera cholera i90 takarasikirwa ne 45 varwere vekorera 43 vacho ndeve muno muHarare Makare vazhinji zhinji vacho vaitofera vari muchipatara asi vaviri ava mumwe akanoshayika kumasvingo mumwe kuManicaland korera iyi yakatopararira kunzvimbo dzimwe dzekunze kwete muHarare chete asi vese vaizonorwara nekorera wedha kunana gokweko kana iko kumasvingo nekubhuyora vanga vachitoti panhoroondo yekuti vakambobva nemuHarare kunyanyanyanya dunhu reGlenview
zvii zviri kuitwa nehurumende pari zvino mukuedza kurwisa dambudziko iroro rekorera uyezve muri kuwana rubatsiro here kubva kune vemunyika kana kunze kwenyika
iri dambudziko rakatiwira takatoona kuti handi redu tega nekuti rubatsiro tisi kurwana zvakanyanya mazimbabwenzi kunyanya ivi nemi muri kudhayaspora vazhinji vari kufona vachiti tingabatsirise sei president vamunangagwa vakatodeclare national disaster munhu akatombofamba vachitendererawo idzo nzvimbo dzine korera idzodzi kuGlenview uko vakatosvika kumacholera treatment centers tiri kufara kuti kana mukuru wenyika ari kutoziva zviri kuenda tiri vari kurwara nedambudziko rekorera iyi uye isusu wose vabati veutano kuti zvinotiomera zvikuru kana paine outbreak minister of finance vari kutibatsira zvikuru vamupfilimunde vakabva varonga homwe yekuti vari kuda kuti pari rubatsiro iri kana rwuri rwemari inowana kwainoenda kuminister of finance kuitira kuti tigokwanisa patinopedza pai tigorondedzera kuti mari idzi dzakafamba sei asi tiri kutenda vari kutipa rubatsiro rwakasiyana siyana sekutaura kwandaita chirwere chekorera kana chetyphoid idzi mapatya zvinongokonzerwa nemaconditions mamwe chete iwayo yekuti pari kushayikwa mvura pari kusangana tsvina nechikafu chinodyiwa nevanhu kana kuti iyo mvura yacho iri kupinda tsvina tiri kuwana rubatsiro vane higher life veMSF vekuoxfam unicef
vari kubatsira nei
vapacho ari kutibatsira kuti mvura isvike ikokoko kune dambudziko iroro uye ikwanisewo kuwanika kune dzimwe nzvimbo kana kumasvingo kutati kune mumwe akatoshaya ikoko saka vari kubatsirisa zvikuru kuti mvura zvikwanise kuwanika uye kukurudzira utsanana vari kutibatsira zvakare nekuendesa midziyo yekushandisa yekuisira mvura atinoti manonfood items uye maaquatabs tumapirisi tuya tunechlorine tunorapa mvura kuti kana iine utachiona huzonwiwa hwafa uye kuendesa sipo nezvimwe zvekushandisa zvinouraya utachiona kana muzvimbuzi kana mudzimba kana kuti pahembe dzemurwere arwara nekorera saka izvozvo zvinhu zvinowanzoshayika mudzimba asi tine rubatsiro irworwo zviri kukwanisa kuwanikwa tiri kuwana zvakare rubatsiro kuri mabata akaita seMSF vamwe vari kutipawo nyanzvi dzakamboshanda padambudziko rekorera kusanganisa World Health Organization vakatotumira nyanzvi yavo kubva kuGeneva uko uye kwakauyawo vekuunicef vekuregional office kunairobi nevekuCDC kuAtlanta saka tese takadaro tikabatanawo nevari muno kuzimbabwe tiri kukwanisa kuita chirwirango chekuti dambudziko iri ripere